Mbava haina vhururu ikaona murai nemapinda mupurisa inongofungwa ndo yakutsvagwa vamunangagwa nehurumende yavo vanoziva kuti vakapamba vasikala zvisiri pamutemo vakangonzwa runyere kupi rwekuti vanhu voda kuungana vofunga kuti utsinye hwedu hwaakuexposwa saka vanoramba vachityira magungano edu vanotya kutaurwa kwezita rachopsikana nekuti vanoziva vakamuisa mutsvongo zvisiri pamutemo vanoziva vakamuvharira mutsvongo zvoutsinye zvisinei nemutemo vanoziva kuti munhu akavharirwa nenyaya yekumiririra mobilizing army pose pavanongonzwa zita rekuti jobsikana rataurwa havagatsikani saka vanoendera mberi nekurambidza magungano edu esati kuronga mapurisa ekumasvimbo vadzivira magungano anoita maviri muvhiki rimwe chete vachishandisa zvikonzero zvakasiyana siyana.
Zvikonzero zvipi zvamapiwa nemapurisa kuti vakurambidzei kuungana uku?
Iswa kwakaiswa mopa haina kuisirwa kuti mapurisa aishandise chombo chekurambidza kuungana kwevanhu. Panyaya yavanotaura yekuti magwaro edu haamite zvinodiwa nemopa handizvo zvinenge zvichitaswa pamutemo. Panenge pachifanwa kuti paitwa consultation kana vaona painge pakupesaniswa vachitaurwa vanhu pavapesanisa vogadzirisana kusvika gungano raenderera mberi nenyaya yekuti magungano anokiyiwa kare neconstitution.
Tiri kuzwa kuti mapurisa akuirambidzai kuungana achiti vari kuchira kupararira kwekorera. Muri kuti nechikonzero ichocho?
Tataura nana dhokotera vari kumasvigo zviri kunzi masvingo makeses ekorera ari kutaurwa yaatadzisa vanhu kuungana. Zvikoro kumasvigo zvakavhurwa, vana vari kudzidza, vari kuita magungano anodarika 1000 pachikoro chimwe chete. Gungano redu raarichitarisirwa kunzi ringe rine vanhu vane namba yakaita 500,000 mucommunity yo haringarambidzwe nekuda kwekorera. Tikapedza kuti kune vanhu vakuunganidzana misangano yakasiyana siyana machechi ari kuendera mberi achiungana. Saka kuti tiudze nyaya yekorera kungotsvagawo chekubata kutsvaga mutero wemugati chinoko kwaakuitwa nemapurisa.